manera kanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo mbudzi 12/2017 makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nechiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutevedzeri wemutungamiri weMDCT Vanelson Chamisa vanoti mapisha-pisha ari mubato rezano PF ari kutarisa nyika kuenda mberi uye mucherechedzo yekuti imba yave kuda denga idzva. Vano vari kutadza kunyoresa kuvhota vanonzi vari kuwanda kudarika vari kunyoresa izvo zvotambudza masangano nevanhu vakawanda. Muchirongwa chedu chechitendero nhasi tichakupai hurukuro yakaitwa naPraxidis Jeremiah weStudio 7 naReverend Happymore kundiringisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe wevatevedzeri wemutungamiri weMDCT Vanelson Chamisa vanoti mapisha-pisha ari muzano PF ayo ari kutarisa nyika kuenda mberi mucherechedzo yekuti imba yave kuda denga idzva. VaChamisa vanoti kunetsana uku kwave kuita kuti nyika iyo yagara iri mumatope nechakare itonyanyonyura zvekuti hapana chichatarisirwa zvakare kuti chingaitwe nezano PF mukugadzirisa matambudziko aya. Vanoti vana veZimbabwe vanofanirwa kuchiisa utongo hutsva hwebato ravo. Ngatinzwei tichitaura navo.
Kana zvamutsana gonzo naChingai chotoitika kubvisa denga moturika idzva. Nokuti kana denga richingowana Chingai nagonzo zvichinetsana mumusha imomo mune chiutsi, mune kukachidzwa, mune kubikwa kwembodza, choto hachivatudzwi moto, vanhu havagari mumba imomo rinenge rava dongo. Saka naizvozvo taakuda kuti dei tatarisa kupfurirwa kwemusha nekuvakwa kwemusha mutsva, musha weshanduko, musha wechinja, musha unoita kuti munhu wese anga achivandudzwa, mapato ese anopikisa abve auya kuzogota moto mumusha omu achinge akaungana pachoto echitaura nhauro dzezveZimbabwe itsva, nhauro dzekuvandudza nyika. Zviri kuitika kuzano zvinonzisatsitsi, asi kamunozviziva kuti kuita kwayo chiri muririro wayo wokuti inogara ichingobayana-bayana nokupokana-pokana. Bati munozviziva kuti isusu matarisiro edu ndeyekuti kana muchero wokuzhwa kureva kuti muti uyo unongoonekwa sekuti wakukuva, isu toda kutarisana nemuchero mutsva une maruva ari kuonekwa nemunhu wese weMDC, wosiyana nemuchero wenhundurwa wokuti unongoiona uchingoyeva asi haugoni kukwanisa kupedza nzara kana matambudziko mumusha nawo.
Ko vamwewo vari kuti mapato anopikisa kusanganisira renyu reMDC haasi kuonekwa achinge ari kutorawo mukana wematambudziko ari muzano PF kuti anga achizvisimudza nekuzvisimbaradza, munoti?
Ko imi moda kuti tiende kunogara nhaka mumusha munengozi? Zano PF matambudziko ayo ingozi kaya tipinda mumusha mavo, hatigoni kuseka chabata wepanext dok chatingangoita kuvaka musha wedu zvakanaka. Hatiri kuenda tinopesvedzera kana kunoti tingakushidzira zviri pachena, nokuti kazhinji zhinji panenge achirwisana machongwe maviri. Iwo chaunofanira kungoita kumirira rinenge rakunda, rakunda riya raneta tochipedzeranawo naro kuripedzisa.
Avanga vari mumwe vatevedzeri wemutungamiri webato reMDCT Vanelson Chamisa vari parunare neStudio 7. Mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vanoti utungamiri webato ravo huri kufamba mumatunhu akasiyana-siyana mumaruwa enyika uchikurudzira vanhu kunyoresa kuvhota pamwe nekunamatira nyika. Svondo rapera chikwata ichi chakanga chiri kumaruwa ekuman Darwin uye nechishanu chakanga chiri muHarare chichisanganawo nevechidiki. Nezuro mugovera utungamiri uhu wakanga uri kumaruwa eBikita mudunhu remasvingo uye nhasi vanga vari mumasvingo South. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 navangari Vhume.
Chokutanga isu seTransform Zimbabwe tichange tichikwikwidza kudzimwe nzvimbo dziri ikoko, tine maconstituents maalliance atichange tichikwikwidza. Then chechipiri, mastructures edu nevatsigiri vedu venzvimbo idzodzo tanga tagara tichido kuti tisangane navo kana kuti tikurukurirane navo. And then chetatu, takanga tine musangano kana kuti munamato wePrayer Network Zimbabwe. Namato yetakaita ePrayer Network Zimbabwe atakaunganidza vanhu vakaunganidzwa vemachechi akasiyana siyana.
Pane zvamakaona nekunzwa, chinyi chakakufadzai uye chii chisina kukufadzai?
Chakatikurudzira, chakatifadza ndechekuti vanhu vakanyorese kuvhota kana kuti vari kunyorese kuvhota. Takaonawo shungu dzevanhu dzekunamatirinika vakasangana machechi akasiyana siyana. Ndikati zviri nani zvakasiyana nezvetakaona zvamai Mugabe anounganidza machechi vachipota nekupopotedzana nekupfuura hapwa dzezvekupati kwavo pamberi pevanhu vemachechi. Chisina kunyatsa kutifadza kana kutiitira zvakanaka, ndingati kushungurudzika nekutambura kuri kuita vana vaZimbabwe zvikuru sedunhu reMount Bruin. Vanhu vatakasangana navo vari kuneseka neupenyu vahwanze, upenyu huri kunetsa, tariro chaiyo yeupenyu hapana.
Vanhu havasi kurohwa here mudunhu iri uye kodzero dzavo hadzisiri kuchorwa here?
Kune kuchisidzirwa kwevanhu kwakanyanya. Iko zvino takatarisana kupinde munzvimbo tichadzoka zvakare kuwedza. Tiroda kuenda iko zvino kuchirumhanzu Zimbabwe uko.
Avanga vari vaJacob Ngari Vhume vanove mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vari parunhare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Vanhu vari kutadza kunyoresa kuvhota vanonzi vari kuwanda kudarika vari kunyoresa. Izvo zvakapa kuti bazi rinoona nezvekusarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rimire kuverenga vanhu vari kukundikana kunyoresa kuvhota ava. Danho rinonzi riri kushoropodzwawo zvikuru. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nekuda kwehuwandu hwevanhu vari kutadza kunyoresa kuvhota mudunhu reMashonal and West, ZEKI yakaudza vari kunyoresa kuvhota kuti vasanyore huwandu hwevanhu vanenge vatadza kunyoresa nekuda kwekuti vanenge vasina magwaro anopupura panogara munhu. ZEKI inonzi yati vanhu vanotadza kunyoresa kuvhota nekuti vachiri vadiki kana kuti vanenge vasina kodzero yeugari ndivo chete vanonyorwa sevanhu vatadza kunyoresa. Asi zvinoratidza kuti vanhu vari kutadza kunyoresa nekuda kwekuti havana magwara anopupura pavanogara vakawandisa kudarika vanhu vari kunyoresa kuvhota. Munyori mukuru weMDCT mudunhu iri vaEdward Kadewere vanoti ZEC inofanirwa kunyora vanhu vatadza kunyoresa kuitira kuti vemapato vazive kuti voita sei nedambudziko iri. Vakadewere vanoti ZEC iri kutobirira sarudzo nekusanyora vanhu vanenge vatadza kunyoresa kuvhota.
Ngazviiswe pasi murekodi kuti isusu semapolitical parties tigogona kugadzirisa such situations, because zvimwe zvacho kunyepera vanhu vanenge vasina ruzivo rwekuti kodzero yavo yekuvhota nekurejesta zvinodiwa ndezvipi. Saka tiri kuti nyaya yekutoti havachadi kurekodha vanhu vavari kudzosa is already TV is stealing a vote. Vakutoba kutobira vanhu mavhota ava vari kuda kuvhotera.
Vakadewere vanoti vakaudzwa pamusangano wavakaita neZEC nemusi wechipiri kuti vakawanda vari kutadza kunyoresa nekuda kwekuti vanonzi havasi zvizvarwa zvizere nekuda kwekuti vabereki vavo kana mumwe wevabereki vavo haasi chizvarwa chemuZimbabwe.
Hanya yetenda wei it's very very yakashata zvikuru especially kuno kumashwesa, because ukatarisa mastatistics abuda kubva titanga phase 1 tiri pamusoro pematenda wese. Ndandichitenderera ndichibvunza kuti why tine that big number. Vari kuti ivo because mashwesa yakazara nemapurazi, saka matenda oima alliance, and yet ma aliens arufana kuitwa accommodated according to our constitution.
Dunhu remashonaland wese ndiro rakaita vanhu vakawanda vanodarika zviuru zviviri vakatadza kunyoresa kuvhota pachikamu chekutanga. Mukuru wezeki mudunhu remashonaland west vaAusten Lovu varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti tibata mairita makarau avo vanzi vari kunze kwenyika. Mune imwewo nyaya, vanhu vari kutora mapurazi pedyo nechinhoi vanonzi vari kunyoresa kuvhotera muchinhoi sedanho rezanu PF rekuda kutora chigaro chemuchinhoi muparamende. Mumwe wevakarwira rusununguko munguva yehondo vaDanford Kureya vanoti sezvo vanhu ava vasina maoffer letters havafanirwe kunge vachinyoresa munzvimbo idzi.
Main vision yacharinyanya kuitirwa is towards my election. And in fact, kana tichizviona manje ka, those are pure rigging in my election. Not one who are to register to vote, of which havana maoffer letters. Vanhu vane maoffer letters in the ground ndo vakutodzingwa muchiiswa more people, at least ma-A2 maplot ekuti panonga paine munhu 1 but kwakuiswa vanhu 20-40 vasina maoffer letters, vasina mapermit and they are being registered kuti vange vachivhota mumasenders ivavo.
Chinhoi ndicho chigaro chimwe chete chiri pasi pebato reMDC muparamende pazvigaro 22 mudunhu rose. Hatina kunzwa divi rezanu PF panyaya iyi sezvo sachigaro wavo vaEfrem Chengeta vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Munoziva here kwekunyoresa kuvhota? Kubva musi waGumiguru 29 kusvika Mbudzi 13. Hekuno kwamunogona kuenda kunonyoresa kuvhota. Kubulawayo Metropolitan, endai kubulawayo South and Central. Pelandaba, Mpopoma. Emakandeni, Entumbane. Lobengula, Luveve. Kuharare Metropolitan, endai kuHarare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavuku, Tafara, Headfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Zivarase Kwa. Kumanikaland, Nyanga North and South, Mutasa South, North and Central, Mutare North. Kumashonaland Central, endai kuShamva North and South, Guruve North, Mount Pleasant East and South, Nekurushinga. Kumashonaland East, endai kuUzumba Maramba, Fungwe Uzumba, Murewa North, West and South, Marondera East and Central. Kumashonaland West, Paurungwe East, Makonde, Chinoi, Makonde, Mangura, Jimba West and North. Kumashingo, Chivi Central, North and South, Mashingo North, South, West and Central, Mashingo Urban. Matabeleland North, Lupane East, Cholocho North and South, Umguza. Matabeleland South, Matobo North and South, Bulilingwe East and West. Kumidlands, Gokwe South and Central, Gokwe, Sasemi, Berengwa West, South, North and East, Zvishavane Ngezi, Zvishavane Runde. Kutimuzive dzimwe nzvimbo uye zvekutimunyatsoziva kuti munoenda papi chaizvo kunzvimbo dzatadoma idzi dzekunyoresa kuvhota, endai pawebsite yedu www.voashona.com. Ndipo pachakuratidzai kuti pamunoenda chaipo ndepapi.
Makateerera kune pfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa-919 AM, pa-4930 kana pa-13860 ne-15460 kHz pa-shortwave. Iyo zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanoti pachirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka, tatsikwa namukoma tafadzwa mugwadi, avo vakambotungamira sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union, iko zvino vari kuita zvidzidzo zvepamusoro-soro kuTanzania. Makadi mukoma tafadzwa?
Tine mufaro. Makadi zvenyu mukoma?
Aiwa, isu tiri nani. Mukoma tafadzwa, semukomana wechidiki, muri kuona sei mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe?
Mamiriro akaita zvinhu munyika yedu yeZimbabwe anorwadza. Munhu wese angava wemuZimbabwe naangava ari kuTanzania kuno kwetiri, angava ari kuNamibia, angava ari kuSouth Africa kana kupi chero kwamuri ikoko, zvinofanira kuva zvichirwadza. zvichirwadza pakuti nyika yedu yakutorwa setakishop yeimwe femiri. Zvinhu zvinorwadza kuti mafirwa akaitwa nyika yedu vanhu vezera redu vakava vezerana vatongogara vana munangagwai vava vatinorwa nhasi vana maimudhiwo vose vanga vari pwere vari vana vechidoko vatinoti mayunithi panguva ino vose vakasiya unithi hwavo vakasiya humhandara neujaya hwavo vatinohutambira musango kuti nyika yedu ishanduke iva nyika ine kuzvitonga kuzere tikazviativha izvozvo muna 1981 vakava nekupembera asi chinotirwadza ndechekuti 37 years makore makumi matatu nemanomwe tawana kuzvitonga kuzere taakuita setakudzokerazve kuutongi hwavadzvanyiriri zvoita sekunge takabvisa mudzvanyiriri wechirungu tichiisa mudzvanyiriri wechitema nokuda kwokushungurudzwa kwaakuita varwi vehondo vatinoona vachikandirwa matiegasi anovava vachiiswa mumajeri vamwe vachijambiswa mabhodha vanhu vachidzvanyirwa nekumbunyikidzwa nekuda kwezvaakuita vamugabe zvinova zvaazvisina kutarisirwa vanga vachero varimo muzanupf vaakuzviona nhasi kuti zvinhu zvanga zvisina kutarisirwa vari kuopposition vaakuzviona nhasi kuti zvinhu zvanga zvisina kutarisirwa kuti zvingave zvakadai kuti vana vatinocelebrata tichiti vakasimuka munyika kunorwa hondo nhasi votandaniswa munyika yavo yechipitirwa nokuda kwekuti havanzwanani pamaonero navamugabe nemhuri yavo inova inotungamirirwa nemudzimai wavagrace mugabe nevanovasapota vana Jonathan Moon.
Saka imi munoona sei kudzingwa kwakaitwa vamunangagwa?
Isu hedu takatarira kudzingwa kwakaita vamunangagwa. Zvinotitaridza, chokutanga zvinotitaridza kuti mumusangano wezanupf hamusisina jekerere. Mumusangano wezanupf mapinda mumbimbi ndoga. Zvinotirwadza, ungava wanga wachida vamunangagwa somunhu kana kuti wanga wachivavenga zvakangofanana nekuti waida mai mudhuru kana kuti waivavenga kana kuti unoda tsvakirai kana kuti unomuvenga. Patasvika pari zvino panotitaridza kuti munyika maita hwiri romudonzo, maita dambudziko, mapinda chifukuto mumusha. Saka nyaya iripo inoti izvi zvinoda kuti vana vose vemuzimbabwe vabatane vamboita madiferensi avo padini, asi vachenjere zvekuti madiferensi avo avo aakutanga kutaurwa izvi angangodaro ari kubva futi kune the same family iri kuda kuramba yakapakata kutonga kutungamirira nyika yezimbabwe. Nekuti hakuna munhu angatarisira kuti mukadzi mudzimai womutungamiriri wenyika angava nemvumo yekumira pamberi pechibhedare revanhu vakavhotera vamugabe ivo voti ini ndini ndaane mapatakii okudzinga vanhu mumusangano, kana kuti vana vanorogwa vachisungirwa nemhosva yekuti mandiita bhuu. Muchiona kana tichiti waitwa bhuu kureva kuti vanhu vati aiwa maonero ako nematauriro ako iwe wekuti Jonathan Moyo unosungirwa mhosva yekuba mari dzevadzidzi, iwe unoti haana kuba asi hausi mutongi wedare rinovavatoti justice system, hausi gweta rake. Uri kuuya nenyaya dziri kumatare uchivhikirira vanhu vane mhosva yekuba mari yehurumende. Zvinotitaridza kuti nyika yedu kwayoenda kumaweri.
Saka muri kukurudzira vechidiki kuti vaite sei apa? Taatarisa kuti vanhu vari kunyorisa kuvhota asi vechidiki vacho vashoma, ndo vanyorisa kuvhota vakawanda havasi kuenda.
Ngavabve pasocial media because vachidoko. Mukatarisa zvinoita Jonathan Moyo pasocial media muchirungu tinozviti sensationalize, kuda kufadza vanhu kuita sokuti focus yenyika inofanira kuva pasocial media. Odrivet attention yevana vanofanira kuenda kunovhota vachiswera vakaringiririra matakanana nenhundira matsime dzemastatements aanonyora patwitter. Vanhu voona sekuti ndopakaperera sarungano votukana naye ipapo vopedza vogara kumba vonodya sadza mangwana vomukirazve, asi hapana wakavhota. Saka tiri kuti ngavambosiyana naizvozvo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma, tafadzwa nekupinda muchirongwa chedu.
Ndinokutendai, ndinotenda vana vezimbabwe vanga vakateerera.
Manga makateerera kuna mukoma Tafadzwa Mugwadi, avo vaimbotungamira sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union vave kuita zvidzidzo zvepamusorosoro kuTanzania. Aiwa, amawadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Mamwe masangano akawana rubatsiro rwemari inoita zviuru makumi masere nezvishanu zvemadhora kubva kuAmerica anoti anotarisira kusimudzira upenyu hwevanhu vaanoshanda navo munzvimbo dzakasiyana-siyana dzemunyika. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Rimwe remasangano akaona rubatsiro ndere Terre des Homes rinoshanda kutongogara refugee camp uko kunogara vapoteri vanouya munyika. Amai Rita Gwarada avo vanoshanda ne Terre des Homes vanoti vari kutarisira kusimudzira upenyu hwevanhukadzi vari kugara mutongogara refugee camp kuti vakwanise kuriritira mhuri dzavo kwete kungomirira rubatsiro vakati zvicharerutsawo magariro avo mukembu iyi. Amai Gwarada vanoti zvakaoma kuti vanhu vapedze makore vachirarama nemari dzekupiwa nekudaro vanotarisira kushandisa zviuru makumi maviri nezvishanu zvemadhora kutanga chirongwa chekuti madzimai akwanise kugadzira sipo dzakasiyana siyana.
Serimwe resangano rapiwa rubatsiro tiri kutarisira kusimudzira upenyu hwemadzimai. Tiri kutarisira kushandisa rubatsiro urwu vabatsira kuti vagadzire kambani yavo. Totarisira kuti kambani yavo iyi ichange ichizogadzira sipo dzekuwachisa, dzekugezesa, dzekugeza musoro zvinosanganisira mashampoos.
Amai Gwarada vanotiwo kubudirira kwekambani yesipo yekutongogara refugee camp kucharerutsa upenyu hwemadzimai mazhinji kuti vawane cheuviri sezvo vapotera vasingabvumidzwi kushanda uye vasinawo minda yekurima. Rimwe sangano rakazvimirira rinoshanda nevanasikana nemadzimai kudema kwaseke reshamwari yemwanasikana rinotiwo rinotarisira kudzidzisa vanasikana nemadzimai munharaunda iyi kugadzira zvekushandisa pakuenda kumwedzi zvinoshandiswa kakawanda pamwe nekuchengeta huku dzemazai kuti vanasikana vawane cheuviri. Mukuru weshamwari yemwanasikana amai Ekeni achifamba vanoti vamwe vanasikana vanotadza kuenda kuchikoro panguva dzekutera pamwe nekushayawo mari dzekuenda kuzvikoro.
Takaona kuti vasikana vazhinji vari kusangana nematambudziko anosanganisira kuregedza kuenda kuchikoro kwemazuva nekuda kwokuti pavanosangana nenguva iya havakwanise kuwana mari inoita kuti vatenge zvinovabatsira kuti vachengetedzeke pautano. Uyezve kune nyaya dzevana vari kurodzwa vari vana vadiki chikonzero nekuti havasi kukwanisa kuenda kuchikoro vachiwanirwa mari. Saka urongo hwatiri kuita neUS Embassy ndehwekuita huku dzemazai uyezve mapedzi aya ekuti vanoramba vachikwanisa kuramba vachashandisa anogadzirwa nemachira asi ari pautano hwakanaka anokwanisa kuita kuti vasaite nguva vasingaende kuzvikoro vachikwanisa kunge vachienda kuchikoro nekuti vari kuzviwana zviri pachena.
Mutungamiri wechibuyu nozuyo Arts and Culture rinova sangano rakazvimirira rinoshanda mugokwe North vaBrian Tembo vanoti sevanhu vanga vajairira kurima donje iro ravanoti risina mari sezvo riri kutengwa nemutengo wepasi vanoti vakawaniswa mari yekucheresa chibhorani chavachashandisa kudiridzira mbeu dzavo. Vatembo vanotiwo madzimai ari kurarama neHIV vari kuzotangawo gadheni ravo richawanisa vagari mbeu dzakadai sechibage, muriwo nezvimwewo zvinonetsa kuwana mudunhu ravo. Vanoona nezvekupiwa kwemari yerubatsiro kumuzinda weAmerica muZimbabwe amai Mutsama Chimbidzofa vanoti shuviro yeAmerica ndeyekuti vanoshaya vapiwe mukana wokubuda muurombo.
Chishuviro chedu isusu seUS Embassy ndechekuti macommunities ave nekurarama kunovavandudza kusvika neramangwana rekuti mageneration achauyo amangwana achakwanisa kuzorarama kubatsirikana nemaprojects aya magrants aya atapa achavandudza vanhu kuti vagokwanisa kuona income yekuisa mumwedzi avo vagozvibatsira nekuti isusu seembassy takaona kuti takapa vanhu mari tinotenga matextbook takavabhadharira school fees. Hatina solution yatinenge taprovider but taketa maincome generating projects iwayo anenge ari sustainable. It means kuti vakatengesa zvavanenge vatengesa vacharamba vachiita sei vachiexpanda maprojects avo uyezve vacharamba vachizvibhadharira school fees. Saka we're trying to do away with the dependency syndrome.
Kuondomoka kweupfumi nekushayikwa kwemabasa munyika kuri kusiya mhuri zhinji dzichinonga svosve nemuromo izvo zvinoita kuti masangano akazvimirira abatsire mukuwanisa vanhu ava cheuviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Iye zvino tokuendesai kuna Praxidus Jeremiah kwaanotipa chirongwa chechitendero.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba
Jesu simba rangu.
Kuchinda mizana ama zinodiwa, mchirongo chedu apotino tarisa nezu chitendiri. Uri msue shondo kudai. Harikuku gamchira ya mchirongwa, Deep Praxedes Jeremiah. Tinoku gamchira ya mfundisi.
Ndongo mfundisi, happy mo mundo ringisa. Kwa zino ndiri ku shumira ndiri ku Porter's House, ku Frisco, but ndino batira worship ye ku United Methodist again, saba ku Porter's House. Yeku Richardson ku Dallas, Texas.
Makau ya rini kunu ku Amerika?
Makau ya muna 2003. Makau ya ndi siri mfundi. Asi marawangi sheweza. Shwa kanditura nguwe kati mkuti. Chiramba. Semuna. Akakura chuona. Tumusha kawanda sa itika. Uye kushupika na kutambura kwa itika. Kwa vashumiri wa Jehovah. Nanganda ndiri munai tika kupinda mkushumira Jehova. Asi nagaruwa nishama ya mwari. Tisha kaita Jona. Tika petisira ndisina chino. Ninye kutindanganda ndiri munai tiza kushumira mwari. Nyango shazo ndangandiri munomu Amerika. Pandakawa ya munomu. Vyanda ndiri angani upenyu wangu wakanaka cha Yesu. Asi kana mwara chingu wakudana hapana so wano kwanza kui ndaka mbweza kuramba sa jiona anoramba chuma kwenda kunini sisha karamba nasuno njipano tino shumira mwari
muruku wana paine shanduko kubva pa makazo daivira kuti nditu meitenzi
wangu chokora mwari nati chimene chime china mbairo wacho sisitu wakidis msunu za tino chikara chine mbairo even zinu zakaitika kare izo zo zuna tura nguwa zizimike zume soracho una matu wangu iko zino ndio kuti wane makore andaka tambisa chiramba chuma naisha meacho zisata kire kune wana wangu kana kune ama zangu za kandi chendere da ndinofunga kuti kai kuru kundi ndangandaka vuma kare zume zinu sandaka rafikiri wanazo. Kana watumbo watu utano wa ndakara sikirwa nao. Ndakaitua operation anukona matatu. Emsana. Enye kuti. Ndangandrimu na iramba. Kwenda minister. And then. Zimzwa idana harizo. But mariyo ya. Anikuti ino joka. Matikana mwarizo waka zingewata. Pamberafu nofu ya decha joka.
Nguva dzedu ndodzisachi tibvumire kuti tienderere mberi asi chandinga kumbira mfundisi ndechekuti moti pashoko mochitsinira shoko renyu.
Ndinoona kuti ndikutimbise kune umwe naumwe ndechekuti Mwari pane chinangwa naupenyu hwedu umwe naumwe hapana chaungapindana nacho. Joseph akarasukirwa akakandwa mukomba nevanin'ina vake asi changa chiripo ndeche kuti zvakaita kunge zvanga zvapera asi pakupedzisira ndeche kuti chinangwa changa chiripo neupenyu hwake Mwari vakachizadzikisa. Saka iwo shoko randinaro pazuva ranhasi nderekuti usarasikirwe nechiroto chauinacho. Vazhinji vedu vanopindana nezvavangapindane nazvo vogozorasikirwa netariro vozorasikirwa neizvo zvavakadyarwa muupenyu hwavo naMwari. Nechikonzero chekuti pamwe vanenge vane munzwa wavaiswa muupenyu hwavo. Masikatano regera ndikusimbisa ndichiti Mwari vane chinangwa naupenyu hwako. Hazvinei gomba rawakandwa kuti vakadzika sei. Hazvinei usiku hwavasangana nawo hwakasviba zvakadii. Hazvinei munzwa wacho hwavasangana nawo hwanyikwa munyama yako wakapinza zvakadii. Chandinoziva ndechekuti joy is coming and your morning has arrived. Usiku hwako mangwanani asvika. Iwe chaunogona kuita ndechekusimudza tariro yako nekuti Mwari vane chinangwa mangwanani paanosvika uchisvinura Israeri. And you are the prime minister of Egypt, Sir Joseph. Vanin'ina vako vachikutarisa vamwe vanenge vachiita kunge vasinga kuvhuni asi chandinoziva ndechekuti vachasvika nguva yavachasvinura vagoziva kuti ndiye munin'ina wangu watakanga tarasa asi nhasuno ndiye prime minister of Egypt. Nhasuno ndinokusimbisa ndichiti Mwari vane chinangwa neupenyu hwako vamenge varipo kana vasipo. Davidi aroti munoni gadzirira kafura pamberi pavadzivisi. Vadzivisi varipo. Mwari vane chinangwa neupenyu hwako. Vadzivisi varipo. Mari wane chinangwa na upenyu wako. Izogaiwe, kunyangwa kufomba. Parima kunyangwe ni pompato mburu wa yofu. Chivu elewane mdozo yao zino kunyarata. Mari ndo wako simbise. Mari ndo wako pesimba idza. Mari ndo wako simbise. Pesu pa wane flamba. Lio wako itine zakanaka. Mustafa Jesu, amen.
Tinotenda shukuru Praxidus Jeremiah ne hurukuro yawaita na mufundisi kundoringisa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonika ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Standekile Muhlanga.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngensonto 12 kuLwezi 2017, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iyaqhubeka ingxoxo mpikiswano ngokuxotshwa kwayengumsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa kanye labanye ababikwa bezathathelwa inyathelo elifanayo.
Ma-odzi a-covering us kangani yithi-ke sizanqoba-ke njalo obunye bebesebenzisa i-ami sobala ukuthi-ke i-ami yayithakazelele okwenzakele kuxotshwa kamnangagwa layo-ke ngakhuthaza abantu-ke ngangisitha-ke ukuthi bavotele-ke amabandla aphikisayo.
Siza kuzwa ukuthi uhlelo lokubhalisela ukuvota luqhubeka njani eBinga.
Ababhalisayo badlula kodwa abezithupha basemuva. So sikhangela ukuthi bonke abantu bonaba abazathatha izithupha kathesi sebevalelwe phandle ukuthi barejiste ukuvota. And ndingakhangela isenti esisele seBinga town ukuthi umuntu agade ukusuka 200 kilometers esizabhalisa ukuvota kuzokwaniseki.
Ziyalandela eziphathelane lamasiko abatsha kanye lezokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kuwona lo msakazo. Kulandela ukuxotshwa kobe ngumsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa ngeviki edluleyo kubandla lezanu PF, iyaqhubeka ingxoxo mpikiswano ngalolu daba kuzizalwane zeZimbabwe. Iningi lisithi alimzweli, abanye njalo besithi okwenzakala kubandla lezanu PF akusoze kuncede uZulu yena obhekane lobunzima ngenxa yokubhidlika komnotho welizwe. Abanye njalo bazibuza ukuthi kozala nkomoni ngokhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Kumalanga adluleyo, iStudio 7 isakaze amazwi eziphatha amandla zebandla lezanu PF akhomba ukuthi umongameli Mgabe ulokhu elosekelo kubandla lakhe. Asizweni amazwi eziphatha amandla zaleli bandla eMathebeleleni North leSouth, eGwanda kanye lakobulawayo omnumzana Richard Moyo, Jones Nkomo, Saul Mahalima Ncube kanye lomnumzana Calistus Ndlovu onguye osungulayo.
Ngifuna ukubonga ukuthi ubaba angaze ngimbone zonde kanjani. Kodwa lelo langa wazonda ubaba lami ngaze ngizwa senzondile. Ngifuna ukubonga ukuthi wanginika indlela. Wathi laba abafuna ukuhamba lami kababuye kimi. Laba abasebefuna ukwenza okwabo kabahambe. Lathi sithi khathesi kuprovinsi. Laba abafuna ukuhamba lathi esihamba lobaba kababuye kimi esiyameni. Bangalaba abafuna ukuzela kwezabo indawo abahambe. Ilisti nzayiletha eyokuthi abantu abazihambele lapho abafuna khona. Nyabunga.
Siyathanda ukuhlonisa njengeMartin North ngendlela elaphathwa ngayo kobulawayo baba, ukuthi lithethiswe liyibukhokheli bethu lomama. Asivumelani lakho njengeprovinsi. And siyavuma baba. Siyalisupport 100% i-decision eliyithethe ngemande yokuxotsha umsekeli wenu obesephambanisa kuhulumende lephathini. Si-100% ngemva kwenu baba. Njalo iMartin North izolo sivumelene ukuthi nxa isikhundla leso sesibuyile asiye kumama u-first lady wama-Dr. Grace Mgabe. Njalo baba, hlala unguwe kuphela i-one center of power, kungiyela okunye. Ngiyabonga.
Abanye bamangala ukuthi umawayithi kakho phakathi kwethu.
Obebele sebenze kona ngale phe. Mina kanti sebenze lo mnanga wako, comrade. Loba ukusiya iO, loba ukusiya iD, loba ungapi, phuma. Ungazodinga ukuthi sesikugothe. Lapha sibuya la sesitshela isecurity ukuthi hayi, sifuna ukwenza lokho. Isecurity ithi funi secure. Kule secure ekhulu.
So u president njenge one center of power kunazivela lo. Thina njengengata zakhe ama provinces. That's why we are here. That's why we've gathered here to endorse his decision. And what landela i protocol ku zalo phe. Ku men speak. There is no one other than u head excellency. Great. Mtongi Zodwa Mugari as his senior human being. Oh, we recommend ukuthi ubaba ma esebenza njengoba manje abuye ayithi nabantu bakhe ngoba laphana kulo mama mama sibi umama ongakaze abe anything against ubaba wethu always the president ukubithaya.
Lo umsekeli kamgcini sihlalo weMathebeleland South kubandla lezanu PF umnumzana Saul Mahalima Ncube. Sizwe njalo umgcini sihlalo wakobulawayo lomnye wakhe weMathebeleland North umnumzana Callistus Ndlovu lomnumzana Saul Mahalima Ncube kanye lowaye ngumlweli wempi yenkululeko umnumzana Jones Nkoma weGwanda. Amazwi la aqoqwa zintatheleni zindaba zeStudio 7. Ukusenjalo umnumzana Edwin Ndlovu umsekeli wesikhulumise bandla lePeople's Democratic Party uthi ibandla lakhe lisola kakhulu indlela eziphatha amandla zebandla lezanu PF ezikhonza ngayo uMongameli Mgabe.
Singabantu abafuna ukuthi kuhlale kuwumgabe lemuli yakhe ababusayo bembona ukuthi umgabe useluphele useliqhegu kasacabangi. Ngokunjalo bazabe sezizinto zabo bentshontsha bengabotshwa kungela muntu obasolayo ngabantu abafuna ukusebenzela imuli zabo ngobusela. Okwesibili nxa besithi kakungene lo mfazi kamgabe-ke umama lana uyakhanya ukuthi asomuntu besingathi uyaqhabangisisa nje usebenzisa-ke ingqondo zakhe njengabantu bonke. Bafuna-ke la ukuthi baye bemsebenzisa-ke lona umama for selfish benefit bethola abakutholayo aso bantu abamthandayo yomgabe. Nangagwa-ke ebelabantu abaningi okudlula-ke yena umgabe. Yikho ubona-ke benanzelele-ke ukuthi hhayi sekumele bamxoshe ngoba-ke efika-ke wayithithi lapha-ke wasukunyelwa ngabantu wahlaba umkhosi bememeza bemthakazelela-ke uGrace uthi esukuma-ke bambhuwa. So khonokho kuba sibaphule kakhulu. Yikho-ke mina ngagulaba abantu abaningi bangathula bangakhulumi okwakathesi besesaba kodwa-ke nxa sokufika isikhathi sokhetho ngile qiniso kabasoze bayivotele izanu p f. Lokhu abakwenzileyo sekuyikufa kwayo izanu p f. Sebetshengisele njalo abantu bezimbabwe ukuthi bona bakhangela bahlonipha umhlobo wodwa owabazezuru kuphela. So-ke khonokho kuzondlisa abantu abaningi abezimbabwe abangasuko mazezuru ngokunye okuzabadlisa.
Manje lina njengebandla eliphikisayo kanye le manyano leyi eyama-alliansi eliyibumbayo liyibona ingani kukhona elingakwenza yini sikhangela njalo lokuthi abantu ababhalisela ukuvota abalutshwane?
Kuregistwa kwabantu luhlelo olusakhona kuzokufika kuJanuwari. Yikho sikhuthaza abantu bezimbabwe ukuthi kabarejiste ngobuningi babo kwenzela ukuthi-ke leli bandla-ke lezanu p f ke lihluluza abantu liphume. Okwesibili nxa sikhangela abantu bezimbabwe ukuhlupheka abayikho khona ibandla lezanu p f abasalifuni. Laba kade beyilwa ama-overtelling kade belikhampenela umthwangwa bafuma bekhuluma besithi bazasekela thina-ke abamabandla aphikisayo izanu p f asoze bayisekele. So-ke sibona ingani ama-odi a-severing us kukhangani yithi-ke sizanqoba-ke khangelele khonokho-ke osokwenzakele. Njalo kunye bebesebenzisa i-army sobala ukuthi-ke i-army thakazelele okwenzakele kuxotshwa kamnangagwa. Layo-ke ngakhuthaza abantu-ke ngangisitha-ke ukuthi bavotele-ke amabandla aphikisayo.
Lo ngumnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party sixoxela ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni inkululeko.
Asambeni
madoda. Uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota. Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018. Oluqhutshwa yi-commission ebona ngezokhetho eYezek. Siqala mhla ka-29 Mfufu. Sisiyaphela ngolwezi 13, 2017. Kobulawayo. Bulawayo, South and Central, ePhelandaba, Mpopoma, eMakhandeni, eMtumbane, eLobhengula, laseLuveve. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavukuta Fara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letsibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North, Emashonaland Central, Shamva, North le South, Ekurube North, Emount Darwin East le South, Lerushinga, Emashonaland East, Uzumba Maramba, Maramba Fungu, Uzumba, Murewa North, West le South, Emarodera East le Central, Emashonaland West, Eurungwe East, Makonde, Echinoi, Emakonde, Emangura, Kojimba, Jimba West, Kanyele North, Emashingo, Chivi Central, eNorth, Nase South, Mashingo North, South, West, Le Central, Le Mashingo Eben, Emathebeleland North, Elupane East, Echolocho, North, Le South, Le Mkuzi, Emathebeleland South, Emathobo North, Kanyele South, Ebubulilima East, Kanyele West, Enkabazwe, eMidlands, Gokwe South, Le Central, Gokwe, Sasami, Mberengwa, West, eSouth, North, Le East, Izishabane Ngezi, Kanye, Lezishabane Runde. Kodwa phela lawa ayisiwo wonke ama-centers lingabhalisa kiwo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu iye Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Kweziphathelane lemaphandleni lamhla sixoxa lomnumzana Dube Mkombwe, umgcini sihlalo weBinga Rural District Council, njalo elilunga le-MDCT ngendlela uhlelo lokubhalisela ukuvota oluqhubeka ngayo esigabeni sakhe.
Ngendaba ye-voter education ukuthi bakhiphe intimidation ebantwini, ngoba abantu ziya intimidated ye and same. Okufuneka izeki yona ikhiphe ifi ebantwini abayi babamele bebhalise ukuvota. Ya eBinga abantu bayahlukuluzwa ngoba sikhangele kangaka ukuthi nje eBinga kathesi uhlelo lwankolo selwadlula lwaphela mhla ka-2016 yenyaka edlulileyo. Kodwa ungakhangela abantu abamele abakaregister general abanika izitupa kumele bahambe phambili, then laba abaregister ukuvota babuye emuva. Kodwa opposite ababhalisayo badlula, kodwa abezitupha basemuva. So sikhangele ukuthi abantu bonaba abazathatha izitupha kathesi sebevalelwe phandle ukuthi baregister ukuvota. And lingakhangela isento esisele seBinga Town ukuthi umuntu agade ukusuka 200 kilometers esizabhalisa ukuvota kusoze kukhwaniseke. And lingakhangela abantu kathesi bayahlukuluzwa, sekule program efakwe izanu ukuthi bahambe belandelela ongamavota slipo badata ama-serial numbers ebantwini ukuthi lapho uzavota khona siza kubona ngenamba yakho leyo. So abantu asebemakhaya bayahlukuluzwa ngento enjengaleyo.
Manje liyenzani ngalolu daba?
No, into esiyenzayo njengeparty yebandla le-MDC ebuswa ngubaba uMorgan Tsvangirai sithi thina hayi sizahamba phambili sikankasa kuma-members ethu ukuthi kabahambe beyorejista ukuvota. Okunye lokho kwe-intimidation siza kubona sekudlulile ukubhalisa ukuvota, yikho sizahamba sikhuluma labantu bethu ukuthi lokho kwama-serial number akuyindawo. Ngikhuluma kanje bengikhuluma lo-officer wezeki owesebhinga ukuthi manje indaba le sizayi-addressa njani. Kodwa sesayifake ebadalani bethu ama-parliamentary members ethu asebhinga labocholocholo labowange ukuthi bayifikise indaba leyo. Imviki ephelileyo sakhuluma nomama u-vice president uThokozani Gubhu uDoctor ukuthi bayifikise udaba lolo and bakhuluma kabanzi ukuthi hhayi zindaba engathi bayayikhuluma phezulu ngalo. Kodwa sike sakhuluma labantu bezeki ebhinga ukuthi hhayi nxa abantu laba bezithupha bangabuya kuma-wardini bangadlula kumele lifake ndawoni abantu vele kuma-ward centers. Then i-district zec office kumele landelele kuma-ward centers beyozama ukubhalisa abantu kundawo yonke. Kodwa singazi ukuthi kuzayenzakala ngoba bona yibo abakwaziyo abakwenzayo.
Lo mnumzana Dube Mkombwe umgcini sihlalo wePhinga Rural District Council njalo elilunga leMDCT sixoxelaye ekhona leePhinga. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Mike Hove weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hove lamhlanje kuhlelo ngixoxa lo mnumzana Bhekumuzi Dean Bebe ongusakhulayo oke wafunda endaweni ezijiyeneyo ngase-Cyprus, Turkey, Norway njalo kwele South Africa. UBhekumuzi uke waba yi-junior town clerk for iBulawayo City Council ngomnyaka ka-2010 waze waqhubekela phambili wamele ilizwe lethu eJapan ngomnyaka ka-2013 uhlelo eliphathwe yilelo lizwe elingaphansi kwesihloko esithi International Youth Development Forum. Kuhlelo uBhebhe uzabe esitshela ukuthi njengabontanga singayenzani ukuze sithuthukise impilo zethu. Dean, ngiyakwamukela kuhlelo. Unjani?
Ngiyaphila njani nawe?
Hayi, ngiyaphila. Awungitshele ngamafishane ngawe.
Singumuntu nje othanda i-concept ye-community development. So, kahle kahle khona ngaba umuntu ngaqinisile kundaba yakhona ngisakhula, especially ngingena ku-junior council kwamehlama ukuthi ngikwazi ukubona the world bigger picture and kwa lokhu sokuphilayo kwamanje. Since then, I think mainly nje khona ukungena ku-junior council actually was the starting point of each journey ukuthi ngoba umuntu engingene nje manje kathesi.
Lapho ubuyi-junior town clerk koBulawayo, uhlangene ngezinto ezinjani?
No, I think kahle kahle ngafunda ukuthi community starts home, khonapha ngiwa owakhulela khona, and I encountered problems ukuthi nami ngaqala ukubona nje ukuthi ngisakhula ukuthi kuyini le okukhona kuma-communities aseBulawayo, kuyini that I was lacking. And for me, ngesikhathi sokhona nje, it was really basically, even nakamanje nje, something that I'm also trying to work on is i-concept ye-education ebantwaneni. And okunye engakubonayo sokuthi ngaphansi ukuthi a lot of abantwana abaningi asinayo nje i-knowledge about community development.
Awungitshele mnumzana, ukhona umehluko na nxa sesixoxisana lobunzima esibhekane lakho eZimbabwe njalo ubunzima obubhekene labanye abontanga abadabuka kwamanye amazwe lapho ubufunda khona?
Yeah, I think nje ngingasho indaba kahle kahle ngiyasho mina in my time in all those respective countries, other countries, I did notice a big difference kona phalanje for us and also the youth in Zimbabwe in regards to how they are so heavily involved, or even the respective governments. It's like they've taken so many opportunities and investments and placed them upon our youth. One thing that I like about most countries is they take care of their youth. There are programs in place. Working women that are at school, there are always chances for them to make a big difference.
Manje thina njengabasakhulayo eZimbabwe kumele siyenzeni ngalokho esilakho ukuze sithuthukise impilo zethu?
Ukukhulisa inqondo, I think kahle kahle the first thing that we need to do in order for the youth to be more involved, or in order for the youth to be more independent in a country such as Zimbabwe, it would need to start from phezulu. That's where we bring the concept of governance. I like the program that is introduced as a STEM program that puts science, subjects, and technology. But my critique of that program, which the government is constantly investing in sciences and technology. But what is the point? But there is no open industry.
Njengoba sibhekane lobunzima obunjalo njengabasakhula eZimbabwe, ulasi isiluleko naso kunikeza abontanga ukuze bazithole belamandla okuqhubekela phambili.
The other is that engabanika yona ukuthi the situation, each of you that you're in, it's actually not a situation. You should look at it as an obstacle. Because not good enough ever comes easy.
Hi, siyabonga Bhebhe. Bekuhle ukuba lawe kuhlelo lwethu lwabasakhulayo.
Siyabonga Mike.
Balaleli, lapha bengixoxa lo Bhekumuzi Dean Bhebhe ongusakhulayo oke waba yi-junior town clerk koBulawayo. Masidibane ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguMike Hove. Lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-13860, laku 15460 kHz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Yesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Sengana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu zonke zonke namhlanje sixoxa ngokuqhakadeka kwenkosi sizwileke ukuthi inkosi ke isizabekwa komthwakazi lapha ke ngikhuluma ngo Prince Bulelani Lobengula ukukhanyazana uzabekwa ngomnyaka ozayo ukuthi abe yinwe phela usithatha ke lokho ukwathiwa uKing Lobengula. Ngilahlanhla ngoba ngilobaba umnqondo obazimagonya ukhona ngale ke eLondon le yingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela kuhlelo ubaba Magonya.
Ngiyabonga mfowethu Mthembu. Usuku luqunyiwe mfowethu Mthembu ngomhlaka 3 March. Kuqakatheke kakhulu ukuthi njengesizwe sohlanga sibe lenkosi ngoba vele imdabuko wethu sidabuke ngenkosi, sidashulwa inkosi. Kuzima ukuthi siphile singelayo inkosi ngoba yona ngokwayo inkosi ungumthunzi okwakuqala. Okwesibili, ilulimi lwethu njengesizwe sikamthwakazi. Okwesithathu, vele kuqakatheke kakhulu ukuthi inkosi ibe khona ngoba umdabuko wethu sike zinduna njengoba kunje nje lawe lapho uvela khona ula induna. Izinduna ngezenkosi kodwa ngaphezu kwakho konke. Singabantu abalamasiko, singabantu abalemkhuba lemithetho eqhakatheke kakhulu okungamelanga ukuthi sivumele ukuthi chabalale. Ngoba ukuchabalala kwayo imkhuba yethu, amasiko ethu agoqela lolimi, yikho okudala ukuthi sicine sesidelelwa nje la kungohwayibhetshu. So ke sibona kuqhakatheke kakhulu ukuthi ithuba leli singalidlalisi njengesizwe sohlanga, inkosi igcotshwe ibe khona, ilondoloze imbali yethu, silondoloze amasiko. Londelewe uje lemkhuba yethu.
Sisiyaphambilini abantu bazakuthi hayi phela inkosi ngwazani ku constitution yeZimbabwe kumbe ngithi isekelo sombuso welizwe akukho. Phoke kulungiswa njani khonoko?
Umuntu ozamuzwe sicho njalo ngumuntu ongayaziyo leyo constitution yeZimbabwe ngoba i constitution yeZimbabwe ekhona kwakathesi lobanje ithekile njalo. Kayisilanduleli ukuthi singaba lenkosi. Iyasivumela ukuthi senze amasiko ethu ngendlela yethu, senze imbuthano yethu yosiko ngendlela yethu. Senze sikubona kufanele ngamasiko ethu. Kanti ke inkosi yiyona esimeleyo emasikweni ethu. Akula muntu ozasimisa ukuthi sikwenze lokho ngoba isona ngkwathi sikhuso ombuso seZimbabwe. Siyasivumela ukuthi senze lokho.
Ubona ngazani ke ingagcotshwa ke inkosi? Izabiphatha njani umsebenzi wayo? Izabuya ihlale kobulawayo, wena ukubona ngani kuhamba njani?
Okukhona ukuthi ayisimo kumele ukuthi ngilawule ngokamthembu ukuthi inkosi izaphathwa njani. Kodwa engikwaziyo ukuthi lami ngilowami umlando, lawe njengoba ulowakho umlando, bubili bethu silomlando ukuthi nisibone ukuthi ingonyama lapha ekukhona ihlezi njani, ingonyama lapha ekukhona idla njani. Ingonyama lapha ekhona yembethe ilophahla. Akuso umlando wami ngedwa njengomagonya kumbe sobabili njengoDube, umlando wesizwe. Ngizakunika umzekeliso khona pha kunje. Sila indlovukazi lapha, siyasebenza siyabhadala ama taxes ephi la, yithe sigcina indlovukazi. Kunika umzekeliso wengonyama ebusa amabandla onke jikelele inkosi uZwelithini.
Mhm.
Ngangena ukukhona kwaZulu umlando kaZulu selikhona ithola izinyane lizigcotshwa mhlaka 3 March. Umlando wami lawe umlando wethu sonke njengamahlaba ezulu ukuthi inkosi yethu sibone ukuthi iphathekile ngendlela eqondileyo. Inkosi yethu iyahlonipheka ngendlela okumele ahlonipheke ngayo. Ayizukuhlonipheka inkosi xa ihamba njengesilambane nje, ihamba njengumuntu ohambelana lapho evukathi. Umlando wami lawe Mthembu, umlando wamahlaba ezulu, umlando kaZulu jikelele ukuthi sibone ukuthi inkosi siyayinakekela.
Ye, hayi siyawuza kakhulu baba Magonya, kodwa hayi isikhathi sesiphelile baba. Ngicela nje ngamafutshane uphonge ukuthi uvalelise khonapho Zulu.
Ngiyabonga Mthembu, njalo ngiyavalelisa Mthwakazi omhle ngithi lini asanganeni kumcimbi ezabe siba khona ezandulela ukubekwa kwenkosi mhlaka 3 March. Kuneke okuzabe kusenzakala phakathi naphakathi lapha ekuzameni ukuthi kwenziwe amalungiselelo okuthi kuyogcotshwa inkosi. Wozani Mahlaba Zulu, phakamani ngobuningi benu. Ngiyabonga.
Nathi siyabonga kakhulu ke, ngithathela lithuba ukuthi ngibonge ubaba umqondo obanzima Magonya ukhona ngale ke eBhilitane, ingcwethi kwezamasiko esintu. Oliver lisemoyeni ngenjabulo, ngumthembo osithembayo uGibbs Dube
lilane.
Siyabonga Gibbs. Ngesizo eziphathelane lokholo silonto ngamili Nkomo weStudio 7.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silo mfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphathele uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje bengicabanga ukuthi siye ku-Isaiah chapter ka 40 verse ka 31. Umprofeti Isaiah laphana ukhuluma ngokuthi kambe singathola njani amandla amatsha. Ngoba impilo le siphilayo umuntu uhamba edinwa ngempilo. Ngabala laphana iverse ithi yona, kodwa abayithembayo inkosi bazazuza amandla amatsha, bazakuqonga ngamaphiko njengokhozi, bagijime bangadinwa, bahambe bangapheli amandla. Impilo le siphilayo kathesi siphila impilo yokugijima isikhathi esiningi. Abantu baya begijima besiya emsebenzini, abanye begijima besiya emasimini. Nxa kuphela ukuhlakula kuyabuya ukuvuna, nxa umuntu esemsebenzini ziningi izinto eziba khona. Ngiyananzelele ngesikhathi nxa siya ngaphetsheya, yabona ekuseni abantu begijima besiya ezitimeleni, kugcwele benyathelana abangena emthoveni. Ngakho-ke siphile empilweni edinisayo. Ikanti asidiniswa yimisebenzi kuphela, kodwa sidiniswa yizinto ezidinisa iingqondo zethu. Hayi, kakhulu abantu bangena phakathi kwenkinga empilweni kwezinye isikhathi engxenye ngabantwana abakuhluphayo, kumbe kusemulini okule nduko, kumbe akula mali ngikhaya, kumbe imikhuhlane ekhona, kumbe ikufa. Konke lokhu kuletha ukuthi umuntu aze edangala njalo elokudinwa abalakho. Ngakho isikhathi esiningi abantu abananzeleli ukuthi uNkulunkulu uyabe efuna ukuthi akuqinise akuphe amandla amatsha. Engathi khona akuvuselele amandla akho ukwanisa ukuthi ukholise impilo ngendlela entsha. Ngakho nxa sibala leyani ivesi engivele kuyibala ku-Isaiah, uthi yena labo abathemba kuNkulunkulu yibo abathola indlela yokuthi uNkulunkulu abaqinisa abanike amandla amatsha, kubavuselela amandla. Kodwa kubeka umlayo wodwa. Umlayo lo ngokuthi kumele umuntu akwanise ukuma amelele uNkulunkulu. Ngakho lokhu kungani kuyabe kuyinto eziphikisayo, ukuthi sithi thina sifuna umuntu aphumule, ikanti nxa ulapha emhlabeni wangane uyaphumula, abantu bathi awusoze uthole lutho. Ngiyakhumbula kulo mzekeliso ka-Elisha owayesentabeni efuna ukuze uNkulunkulu ekhulumisana naye. Kwabuya izivunguzane, kwabuya izinto eziningi-ningi, kodwa akazange amuze uNkulunkulu. Kodwa kwathi sekule sikhathi sokuthule wathi zwi, yikho lapho azwa khona iphimbo likaNkulunkulu, uNkulunkulu ekhulumisana naye ngelizwi elizwakalayo okungalamsindo khona. Ngakho uNkulunkulu yabe kukhanyelela ukuthi sime. Kathi ezinkuluma kanje abantu beZimbabwe badidizela, bakwazi ukuthi manje ikusasa yethu injani. Kathi uNkulunkulu uthi sine simlalele, ngoba yena uyayazi into afuna ukuyenza. Isikhathi esiningi abantu babona ngani ukugijima yikho ukufika. Ngakho abantu bagijima ngesiqubu endaweni eziningi, umuntu agijime ephaphatheka indawo yonke. Kodwa uNkulunkulu uthi yena kumele sime. Kuqakathekile kakhulu ukuthi simvumele ukuthi abe nguye osikhokhelayo, abe nguye osisa lapho okulamadlelo alihlaza khona.
Kuyiphethe mfundisi.
niyathandaza kakhulu thandazela abalaleli bethu namhlanje ukuba inkosi ngumalusi wethu isisa emadlelweni alihlaza isisa emanzini amahle athulileyo ukuze umphefumulo wethu ube yiwo ovuselelekayo ngiyathandaza igama likaJesu ukuba umphefumulo wakho uvuseleleke uthole amandla amatsha uthole ukuvuseleleka ube ngulowo lentokozo njalo uthole ukukhuthazeka namhlanje ngegama likaJesu amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
ibonye kakhulu labalaleli balaleka kahle hlangane neviki elizayo
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi usenisibanda olivalelisayo ngontungamili inkomo
siyabonga ntungamili singakehlukane ngesikhangele bezikhokhela iyaqhubeka ingxoxo mpikiswano ngokuxotshwa kwaye ngumsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa kanye labanye ababhekane lenyathelo elifanayo sizwe ukuthi kuhlelo lokubhalisela ukuvota luqhubeka njani ebhinga olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.